This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo ndira 10/2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwekubatanidza vana veZimbabwe mugore rino ra 2016. Kanzuro yeguta reHarare yoronga kuvandudza dzimba dzinogara vazhinji dzematapi hostels dziri mumusha weMbare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform vanoti vano urongwa hwekuumba National Crisis Committee iyo vanoti ichange ichitungamira mafambisirwo emabasa. Gore rapera mapata anopikisa, vashandi, vedzisvondo pamwe nevadzidzi vakabatana pamwe chete vakaumba sangano iri. Tabata vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform, Bishop Anselmo Magaya, kuti tinzwe zvizhinji.
Tinorangira kuti musi wa 18 chano chokupedzisira tati tavhara takalonja inonzi Zimbabwe National Agreement Platform. Yakauya vanhu vakasiyana-siyana, saka nokuda kwechikonzero chokuti vanhu vaenda kumazororo hapana zvakawanda zvatakazoita, saka zvatakuchiita iko zvino vanhu vaakudzokedzana. Takuda kuchitanga kuita kuparura urongwa hwakasiyana-siyana hunenge huri nationwide kuitira kuti vanhu vakawanda vatoda kuti vaitwe rallied around maprograms eadvocacy munharaunda dzakasiyana-siyana vachitanga kubatwa. Saka tiri kuronga strategic planning netechnical team yedu next week tozokonvina maprincipals emainstitutions ese atakanga takoka palaunch apa kuti tichiconstituta manje yatingati National Crisis Committee.
Zvinangwa zvekomitii zvinenge zviri zvei, Bishop Magaya?
Zvinangwa zvekomitii in terms of reference kupa policy direction kuZINAP ndo yatingati inenge iri sort of board rinenge richirana nokuapruva maprograms anenge achiitwa nokuimplementwa nemasubcommittees atinenge tichizoseta. But broadly kupa gwara reurongwa hwatakatanga ihwo.
Vazhinji vari kufunga kuti urongwa hwenyu ndehwezvematongerwo enyika. Mungajekesa here kuti huri kushanda sei?
Zvematongerwo enyika icluster handitika chikamu chenyaya izvi, nokuti nyaya yatinayo muZimbabwe haingori nyaya yezvematongerwo enyika. Asiwo munozoona kuti hazvibviri kuti nyaya yacho ipafanurwe kubva mune zvematongerwo enyika. For example, nyaya yakaitika kuchitungiza inyaya ine chokuita nekufambwa kwemugwagwa nemakombi nemari. Inyaya yokuti macommuters association yavo vanokwanisa kutouyawo muZINAP imomo. Asiwo zvakare ine chokuita nemapolicies evatongi. Saka ine masectors akasiyana-siyana, matrusts akasiyana-siyana. Tine bandiko remapolitical parties, tine bandiko remagweta nevamwe vemacivil society, tine bandiko relabor ZCTU, disability sector irimo, madzimai nevechidiki varimo zvekare. Saka it's very, very broad. asi kuti manje haugoni kupatsanura nyaya yatiri kudhanga nezvayo kubva matongerwo enyika.
Avo vanga vari vari kutungamira urongwa hwekushanda pamwe hweZimbabwe National Agreement Platform, Bishop Anselmo Magaya, vari parunare muHarare neStudio 7. Kanzuri yeguta raHarare inoti ine urongwa hwekugadzurudza dzimba dzinogara vanhu vakawanda dzematapi hostels dziri mumusha wembare, idzo dzinonzi nevakawanda hadzichakodzeri kunge dzichigarwa nevanhu. Kanzura Peter Moyo vanomirira Southerton vanoti kanzuru yavo yakawana vekunze vekuda kubatana navo mukuita basa iri, uye vanoona richirerutsa magariro emhuri dziri kugara mudzimba idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ya ito kwadi kanzuri inoda kuti vanhu vomumbare vagare zvakanaka. Urongwa ihwohwo hwakanga huripo chero patemu yedu yapfuura. Muchatondera kuti Bill Gates akauya achida kuvavakira asi vakaramba. Achida kuti avagadziriri avarinovhetere pavari kugara, vagare pakanaka. Vakaramba vakati hatidi. Asi zvino taona kuti hazvingarambi zvichitimisa. Kuti tiite basa iroro rinotofanira kuti tiite, taita maconsultations neministry kuti izvi ndo zvatinofanira kuti tiite. Hatipudzi esachi, tinoda kungoti tirenovhete vawane kugara zvakanaka. Tichavaka vanhu ivavo ndo vanongogara ipapo, hakuna unonzi uchanza kana dzawandisawo vamwewo vanenge vari kunze vanozopindawo.
Saka iyo nguva yamunenge muchirenovheta iyi, ivo vari kugara mumahosteri iyaya vanenge vachiita sei, Kansela Moyo?
Tichaona kuti tingavaita sei. Urongwa hwedu hwahuriko hwekuti tinofanira takavaisira zvinhu zviri temporary pavanenge vachigara. Panenge pane mafacilities anodiwa akafanana nematoilets nokuva kutiwo vagezi vachibikira mhuri dzavo, koko tichigadzira vodzokera zvavo ikoko. Then panee pachida kuti tivate pane mamwe maground maopen spaces aripo tovaka. Vaya vaya vanga vachigara mune zvimwe zvatinoda kukanya toyabvisa opinda kudzimba dzakanaka zvatinenge tavaka.
Tinoona kuti magariro akaita vanhu mumahosteri imomo kuburikidzawo nemashoko atinonzwa pamwe nemavhidhiyo atinoona haasi ekuti vanhu vangagara zvine utano. Kanzuri iri kutorawo matanho api?
Ndizvo zviri kutoitika zvechokwadi. Saka tati isusu toda kuti tigadzire vanhu vagare zvakanaka. Kana pachifanira kugara mhuri mbiri kana nhatu wova saizvozvo.
Tinoona kuti imi mune urongwa hwekugadzurudzawo asi kanzuri iri kuchema kuti haina mari. Mane homwere yekuita basa iri?
Tine vanhu vanoda kutibatsira vanobva kunze, vanoda kuti vavange vanhu. So iko zvino izvi tine vanhu vechitsvaira vakati vanokwanisa kuti vaite izvozvo. Saka ichise kanzuru tinenge tichizoona kuti ivowo tinozovakombaseta sei pabasa ravanoita. Saka ndo urongwa hwatinenge tiinawo.
Vanga vari kanzura Peter Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Ishe Nembire vekudunhu reMount Darwin kumashanaland central vaClemens Nembire vanoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, varimi vanofanirwa kuchidyara mbesa dzinokasika kuibva munguva inopfupi yasara. Ishe Nembire vanoti kunyanga hazvo matunhu akawanda emunyika atove pakati penzara, dunhu ravo harisati ratarisana nedambudziko rekushayiwa chikafu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Imwewo minda yakangochekwa mitsetse yakasiyiwa yakadaro haina kudyarwa. Ndinotarisira kuti yakadzoka. Vanhu vakakwanisa kudyara mbeu yemwaka mipfupi nokuti pasi hapasati patonhora zvakanyanya pachiri kupisa. Pachinyakare chedu tinogona kuita zvakanaka vanhu vakadyara rukweza, nhinga, nyimo nembeyedu yeaizi amukadzisaende kare zvinogona kutibatsira. Idzi dzaako dzekuuchika dzine mazuva anenge akati wandei idzodzo dzinotinetsei vajonga.
Ko, nzara yakamirawo sei mudunhu menyu, Ishe Nembire?
Kusati kwaita dzemame wadya vajonga vanhu vari kuguta. Asi nyaya yenzara ka inongotarisirwa vajonga kuti vanhu vanganofanira kugara vakagadzirira. Pari zvino ndinganyepe kuti mudunhu yamambo Nembire mune nzara. Tingatotya legore rinorata data iri asi kutishushura kuchirimo.
Avanga vari Shenembire va Clemens Nembire vari parunare vari ku Mount Darwin mudunhu re Mashonaland and Central.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinotambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa negurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao. Nyaya yatiri kurukura nezvayo nhasi inyaya yechirongwa cheNational Youth Service. Mumavhiki apfuura vaZhuwao vakazivisa kuti chirongwa ichi chave kuzoparurwa zvakare nehurumende. Asi vamwe vanhu munyika vanoti havasi kufara nechirongwa ichi, vachiti vechidiki vanobva kumakoreji eNational Youth Service ava vari kushandiswa nebato reZANU-PF mukuvhiringidza vanopikisa bato iri. Iyi ndiyo mumwe mubvunzo yatiri kurukura nezvayo muhurukuro yedu navaZhuwao. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaZhuwao. Honorable Zhuwao, mazuva apfuura aya gore rakunopera iro ra2015 makataura chirongwa chekuti muri kuda kumutsiridza National Youth Service. Mungajekese kuti zviri kufamba sei tichienda mberi?
Tichamutsiridza chirongwa cheNational Youth Service kuti tikwanisove nevechidiki vane vanoziva zvavakanangana nazvo, vanozokwanisa kunge vachizvibatsira muupenyu hwavo.
Ko, nyaya yemarika yakamboita kuti chirongwa ichimbosendekwe yaakuwanikwa here mari yacho yekuchiparura?
Aiwa, regedzai apo, ndombonotsvaga-tsvaga. Ndichandoti kutsvage-tsvagei, ndichaiwana chete.
Ko, vamwe vanga vachigunun'una kuti vechidiki ava vanenge vanozoshandiswa nebato rimwe chete chete reZANU-PF vasingaite zvekusimudzira nyika?
Vanenge vachirota ava hamena kuti vanenge vachigara munyika ipi. Asi kana mukatarisa sarudzo yatakaita gore ra2013, takaita sarudzo iroro mine runyararo rwakanaka chaizvo. National Youth Service ine urongwa hwekuumba runyararo, saka tikagoita sei nevanenge vasingazive kuti pfungwa dzavo dzakamira sei.
Vamwewo vari kuchema-chema kuti vamwe vechidiki vakapedza iyo National Youth Service havana zvavari kuita. Muri kuitawo sei imimi kuti munge muchivabatsirawo?
Ndo zvatiri kuti tironge navo, kuti tibatsirane navo kuti vakwanise kunge vachiwana mabasa avanoita kunharaunda dzavanenge vari. Tine yatiri kuti National Economic Empowerment Strategy inenge ichishanda navo pamaprogram akafanana nemaprogram ekuti vechidiki vavake Zimbabwe, vechidiki vagadzire zvenyaya yechikafu muZimbabwe, nekuti vechidiki vadzivirire Zimbabwe. Youth Build Zimbabwe, Youth Secure Zimbabwe and Youth Feed Zimbabwe programs.
Saka zvamunenge makuita zvamuinazvo mupfungwa dzenyu kuri kuti mari yawanika zvinenge zvakasiyana sei nezvanga zvichiitwa kare pachirongwa cheNational Youth Service?
Chekutanga, tinenge taakuti chirongwa ichocho chienderere mberi chakasimba. Chechipiri, tinenge taakuti pane vechidiki vanenge vadzidziswa, tiri kuda kuti vapinde mumaruwa vashande nevabereki kugadziridza zvinenge zvichidiwa kuti zvigadziridzwe imomo.
Asi tichitarisa kuti muite chirongwa chakadai mungade mari yakawanda zvakadii?
Ya, tichiri kumbozvigadziridza izvozvo, tichazokuudzai kana tapedza kurongwa wacho.
Iwo vechidikiwo vari kuchema-chema, Honorable Zhuwao, kuti ndo vakawanda muZimbabwe umu, asi mikana inenge ichiti netsei kuti vange vachipindawo mune zvimwe zvigaro. Muri kuitawo sei imimi kuti muvakurudzire kuti vaonewo zvigaro zvakati wandei, mungava muhurumende kana mune mamwewo mabasa?
Tinenge takuda kuti chekutanga tinenge tichida kuti titende mapato akaita seZANU-PF ekuti ane chikamu chakanangana nevechidiki. Tokurudzirwa vamwe vaya vanenge vachidawo kuita mapato avo kuti agavaitawo paYouth Wing kuti vanatsoona kuti vanotarisirawo vechidiki. Asi ndo zvimwe zvatinoona kuti zviri kuitika izvozvo izvo. Neurongwa zvakare weZimbabwe Youth Council nezvimwe zvakadaro.
Aiwa, tinokutendai zvikuru, Honorable Zhuwao, nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kugurukota rinoona nezvevechidiki nekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. aiwa amawadiwa nambetambe inoregwa ichanaka uye kangoma kakaririsa kanoparuka. Nekudaro ngaisi matambo. Anokone kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti tosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing etinoemba kuti vechidiki varikuwana cheuviri kubva mudzidziso dzavanowana pachirongwa chako. Kambo nzara kubva kuna Victor Kunonga katisvitsa kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vari kutungamira urongwa hweZimbabwe National Agreement Platform vanoti vano urongwa hwekuumba National Crisis Committee iyo ichange ichiona nezvekufambiswa kwebasa. Kanzuri yeguta reHarare yoronga kuvandudza dzimba dzinogara vazhinji dzematapi hostels dziri mumusha weMbare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mabhilasi muhlanganya uye.